Gurukota rezveutano vaobhedhaya moyo vazivisa kuti pave nemunhu wechipira wanikwa aine chirwere checovid-19 muHarare, zvichitevera kuzivisa kwavakaita nezuro manheru kuti paive nemumwe munhu akabva kuBritain akawanikwa aine chirwere ichi kuVictoria Falls. Vamoyo vati munhu wechipiri uyu akange ashanyira kuAmerica.
Tatambira mamwe maresults abva kulaboratory yedu inova ndiyo huru laboratory muno muZimbabwe inoita matest echirwere ichi chinonzi COVID-19. Vatitaurira kuti kune mumwe murwere zvakare abuda nechirwere cheCOVID-19. Uyu murwere uyu murume ane makore 30. Akafamba akaenda kuAmerica musi wa29 February. Akazodzoka kumusha musi wa9 March. Akapfuura nekuJohannesburg.
Ziviso yavamoyo yabuda apo paine mashoko aswera achitenderera padande mutande pasocial media, zvichinzi pane vanhu vaviri vawanikwa vaine chirwere ichi muHarare. Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vakurudzira bazi rezveutano pamwe nemamwe mapazi ehurumende kuti arongeke panyaya yekuburitsa kwaanoita mashoko nezvechirwere checoronavhairasi kuitira kuti vanhu vawane mashoko echokwadi.
Ngazviratidze kuti pane kudyidzana kana kuti coordination pakati peMinistry of Health nemamwe mastakeholders. Tinoziva kuti mamwe makliniki ndeekanzuru, mamwe makliniki ndeemamishini, mamwe angadai ari maprivate, asi ngapave neofficial source imwe chete kuitira kuti mashoko anoenda kuvanhu asave mashoko anenge akadzongonyedzeka. Chimwe chatinokumbira zvekare kuhurumende ndechekuti ngaiite kuti pakava nekesi yaitwa, hongu tinoziva kuti pane process yeverification inoitwa neWHO, asi process iyoyo ngaive inochimbidzawoka kuitira kuti nhau yetrust isarambe ichidzoka, nekuti vanhu vazhinji havasi kugutsikana nemafigures maconfirmed cases ekorona emuno muZimbabwe.
Asi vamoyo vati bazi ravo chete ndiro richange richiburitsa mashoko akanangana nevanhu vachawanikwa vaine chirwere ichi.
Ne tichiwana mamwe maresults anenge abva kureference laboratory yedu, isu vebazi rehealth tisu ticharamba tichingokutaurirai tichikuzivisai nguva dzese kuti zvakamira sei. Saka bazi rinowo ndo kunobva maresults ese iseta pihoni malaboratory.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende mubatanidzwa vaHenry Madzorera, avo vanove zvakare munyori anoona nezveutano muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, vati hurumende inofanira kutsvaga mari yekunze yekutenga zvose zvinodiwa mukurwisa chirwere chapinda munyika.
Hurumende ngaiite set aside foreign currency inokwanira kunza masanitizer akakwana munyika, nezvimwe zvese zvikwanisiro zvatinonida muno munyika zvine chekuita nezvecoronavhairasi.
Vamoyo vakurudzirawo zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvimbomira kushanyira nyika dzine chirwere checoronavhairasi ichi, asi izvi zvashorwa nemutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tambonyoka, avo vati hurumende haina kumira pachokwadi pakurwisa chirwere ichi sezvo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuNamibia pari zvino, ukuwo mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vari kuChina, idzo nyika dzose mbiri idzi dziine chirwere checovid-19.
Mutemo wezanu ndewekuti we defy what we decree, kuti hatiteereri zvatinotaura. Vane mutemo bedzi anoda kungopa vamwe vese, asi ivo vasingateedzere mutemo iwoyo. Asi tikatarisa panyaya yekorona tinoona kuti inyaya iri serious, inova yauraya vanhu vakawanda kuna naItaly, kuna naAmerica, kuna naChina, kuna naSouth Africa, naikoko kuNamibia kwavaenda ivo vamunangagwa pachavo. Asi unoona kuti ivo vanotoisa mutemo vanotodeclare chirwere vachitaura ivo kuti inational disaster, vototi ivo vamwe vanhu havafaniri kubuda munyika. Asi tinoona kuti ivo vamunangagwa vaenda kuNamibia kunotori nechirwere ichochi, kurava kuti vanogona kudzoka vanacho vakasikopa vanhu zvakare. Unoona kuti vachiwenga zvakare vakasimuka vakaenda kuChina kunotova kumukoko wechirwere ichochi chekorona, vanogona kudzoka vachitapurira vamwe vanhu vemuno muZimbabwe. Saka unobva ungoona kuti tiri kudhila nehurumende yemadusura vasingaite care about the lives of the people.
Asi mutauriri wezanu PF vaSimon Kayamoyo vaudza Studio 7 kuti mutungamiriri wenyika pose paanofamba pane matano ekuchengetedzeka kwake anenge atorwa vachiti haangofamba chete. Zvichakadai, vamwe vagari vemuHarare vakaita savatakudzwa pagara vati hurumende haisi kuvapa mashoko azere kubva kubazi rezveutano maererano nezvechirwere ichi.
Chiri kuitika information yakwana hatisati tanatsa kuiwana nekuti usually tiri kungoona muma WhatsApp imomo zvekuti kuti tizonatse kupihwa tongoti information izere kuti zvekuti vanhu vehealth vanofanira kumbo adressa vanofanira kuuyawo kana mumabasa edu kana mumacommunity voadressa wokuti kana mukaona masymptoms akadai akadai nokuti zvatinenge tichinzwa mumawhatsapp nezviri kuzotaurwa zvakati siyanei.
Mumwe mugari amai Barbara Pagara vatiwo kushayikwa kwemagetsi kuri kuvatadzawo kuwana mashoko azere nezvechirwere ichi sezvo vasingakwanisi kunzwa nhau panhepfenyuro kana nharembozha yavo isina moto. Vatiwo kushayikwa kwemvura nguva nenguva kuri kukonzera kuti vatadze kunyatsoita utsanana zvakanaka sezviri kukurudzirwa nebazi rezveutano.
Tikunzi tigeze tinogeza nei kana iyo masanitizers acho ari kunzi tisanitize maoko acho iwayo abva akwira zvokuti achatombokwanisa kana akatenga mashopsi machoma saka zvichati zvimwe zvinhu zvimwe zvichanetsa futi kunyatsokontrola chirwere icho chichi.
Chirwere checovid-19 icho chakatangira muguta reWuhan kuChina chinonzi nesangano reWorld Health Organization chauraya vanhu vanosvika zviuru gumi nezviviri uye kubata vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi masere ezviuru pasi rose. America chete yave nevanhu vanodarika mazana maviri nemakumi manomwe vafa nechirwere ichi uye vanhu vanosvika zviuru makumi maviri vabatwa nechirwere ichi. Ukuwo China iine vanhu vafa vanosvika zviuru zvitatu nemazana maviri ane makumi mashanu nevashanu. Italy ichirasikirwawo neupenyu hwevanhu zviuru zvina nemakumi matatu nevaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.